tione sednoti kana taku gara kumba tisingagona kuita basa, the only job ratinogona kuti tiita, asati takwanisa kuti tiite nekuti hatina mari yekuti tiuye kunoku kubasa kwacho, hatina chekudya, hatina chekutibhadhare rendi, hatina kuti vana vedu vaendewo vakaisawo kana mbuva zvayo mumalanchi tina, hatisisina zvese izvozvo. Saka ndopaiita nyaya, otherwise basa tiri kurida zvechokwadi.
Asika hurumende iri kuti yakambopa vashandi vayo mari yekubatsirikana kana kuti inonzi cushioning allowance ya, haisi kubatsira?
Tinotenda zvikuru kwazvo kuti government yakatipa cushioning allowance semataura maita, ndinonzwisa kuti ndizvo zvechokwadi. Imari yaya haisi kukwana zvachose, iri kuresa netarisiro yatati nayo, saka haisi kukwana.
Asika vamwe vanoti vana chiremba vafanire kukanda mapadza pasi nyangwe zviome sei nekuti vanozosiya varwere vari parimana nzombe.
Izvozvo chaizvo, hatisi kukanda mapadza pasi ndochokwadi. Ndingati kune inzwi rinoti strike, kune inzwi rinoti incapacitation, zvinhu zviviri zvatinoda kuti tiise mutsauko. Machiremba haasi kuenda pastrike, but machiremba ari incapacitated. Kubasa tiri kuda zvachose kuuya, hatingasii varwere vedu vachifa, varwere vedu vachitambura muhospital, asi hatichagoni kuti tiuye nekuti hatina chekudya, hatina transport, hatichagoni kubhadhara mafees evana chikoro, hatichagoni kuti tisapote upenyu hwedu chaiwo semachiremba. Saka isusu hatisi kuenda pastrike, asi we are incapacitated. Ndozvatiri kuti hurumende dai zvichigona yakurumidza yatarisa munyaya dzakaita saidzozodzo kuti varwere vedu tishande collectively as the doctors and the politicians or the government, suffice to say kuti tishande pamwe chete kuti tidzokere zvakare kumapatients edu.
Tsamba yenyu yati yapindurwa here?
Tsamba yedu taiisa zuva ranhasi, saka ndinoona vachine nguva zhinji kwazvo, mavhiki matatu atavapa kuti vapindura, asi zvapari zvino yanga sati yapindura.
Hurumende iri kutiwo iri kuita nhaurirano nevashandi vayo vose kuti vaone kuti vangawedzerwe mari. Hurukuro dzenyu dziri kuenderawo mberi here?
Hurukuro dzedu tainge tichitarisana dai dzakaitika svondo rapfuura, asi hadzina kuita saizvozvozvo. Takutonowana umwe muhoro futi tisina kuziva kuti tiri kutombowana iri mari. Saka manegotiations iwaya ndovatoda kuti achimbidzwe kuti hurumende yedu haisi kutadza state of emergency munhau dzine chekuita nezveutano.